manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera gumi guru 5 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vari teachers day rinotirangaridza kukoshwa kukosha profession yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose, asi richitirutsiridzawozve kuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichidiwa.
Varayiridzi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose reWorld Teachers Day.
Tishuru kuti zvimutengo munyika zvainkeza ne 1500% yen po over 60%. Tishuru pane huge difference inofanha kukava. Zvokuti ne offer iyoyi machiremba hatikwanisi kusubsidize shandiri yedu panguva dzaanofanha kunge achitipa mari kuti tikwanise kuchikavha chitiro.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti rakaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro, uye vana chiremba vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa5 gumi guru pasi rose zvichitevera kutarwa kwarakaitwa zviri pamutemo nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations, uye rakatanga kucherechedzwa zviri pamutemo muna 1994. Sangano revarayiridzi vekumaruwa muZimbabwe reAmalgamated Teachers Rural Union of Zimbabwe rinoti rapinda muurongwa hwekucherechedza zuva iri panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi neupenyu hwevarayiridzi. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti musangano wavapinda wanga wakarongwa nesangano reZimbabwe Labour Center, uye wapindwawo nemamwe masangano evarayiridzi.
Tabatana nevamwe vashandi kwatanga takakokwa veZimbabwe Labour Center tichitarisa uraramo yakararamwa navaRobert Mugabe kuti kurarama kwavo ndezvipi zvavakaitira the working class, ndezvipi zvavakaita panyaya yekugovewa kwezvenyaya yekuchienderana nevarombo nevanhu vanotambura. Saka ndonyaya yataswera tichizeya gungano rarakarongwa neZimbabwe Labour Center kwataendawo nenhengo dzedu.
Musangano uyu wapindwawo here nemamwe masangano evarayiridzi?
Hongu tinevo vamwe vanobva kumasangano evamwe varayiridzi vanga variko, kusanganisira mamembers atasangana nawo mamwe anga achibva kunana Progressive Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vatatina kuikoko pamusangano iyoyo.
Tiri kuona vamasaraure kuti macherechedza zuva iri panguva iyo muri kuchema-chema nemamiriro akaita upenyu hwavarayiridzi. Nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita?
Panguva yandapiwa kuti ndipe hurukuro tatsanangura kutambura kuri kuita vashandi munyanya vaa ayo vari kurarama vachinonga svosve nemuromo vasina chekukwanisiro chekuti vangamhuri dzavo kuti vachitadza kurapisa vana vavo muzvipatara. Tichizivisa vanhu kuti musi wa14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga mari inokwanisa kuti tiraramewo sevanhu.
Kurarama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa14 gumi guru kuchange kuchiitwa nevarayiridzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwa uhu?
Tichange tichikurudzira varayiridzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndozvinhu zvoga zvavasarirwa kuti vaite. Simba remushandi riri mukuru withdrawal labour yake. Veboka redu vose vachanga vasingaende kumabasa, asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mamaunions vachange vachijoina sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete. asi iri struggle yevashandi vose.
Musangano wamaita uyu vamasaraure wabuda here nezvisungo?
Chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva, kangave unoshanda kurailways, ungade ungashande kuGMB, chero kwauri kushanda uri, tibatane pamwe chete, tisangobatane chete nevanhu vari pabasa nhasi, asi tibatane zvine vamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa, tibatane nevamwe vari pamapenzheni vakadorega mabasa, kuti tiite chinhu chimwe chete, tiite chisungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe. Raramo yevarombo ionekewo kuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu.
Muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende?
Zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvizvi zvisati zvasvika kuhurumende zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vacitizens yese ari munyika, kuti vanhutange vambonzwisisa simba ravainavo iro. Kana tavanzwisisa simba ravainaro, ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende. Kana taakuenda kuhurumende, tinenge taakuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho, tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei. Tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro, haisi kunyorera mapetition, asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vatitsamwira, vari kuda kuti nyunyuto dzavo dzigadziriswe. Zvikatadza kugadziriswa, vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa.
Tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu. Muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi, nokuti tiri kuona kuti hurumende inenge iri kukundikana?
Ndopandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu vabatanidzwa pamwe chete. Tichavaka people power kuti vanhu vasimbe pamwe chete vabatane, kuitira kuti kana kwakuratidzirwa kuratidzirwa nevanhu veboka reatus, hakuchazi kuratidzwa neboka rangana, kwamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise. Changa chichitiratidza kumashure uku kurwisa tiri mupaka, asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete, tinoona tichikunda.
Iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarairidzi vakaita semi?
Zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa, kukosha kweprofesheni yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose, asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafaniri kurega dzichibiwa nguva nenguva, kuti tifare tiwane tizire kodzero dzedu kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika, kugenura njere dzenyika. Takafarawo tisaite masiyandaita, tisaite kungobata nekuseri kweruoko, asi tibate nemwoyo unoda nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu. Saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri, chekutanga chekuti tibwire kodzero dzedu kuti tidziwane, chechipiri kuti kana taona kodzero dzedu tiasive responsibility yedu yekudzidzisa nemwoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira, nekuti budiriro inobva mudzidzo yatinopa.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Sangano iri rinoti rakaramba kutambira mari dzakawedzerwa nehurumende nezuro, richiti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvakanzi zvakawedzerwa nehurumende zvishoma zvichienzaniswa nekukwira kwaita mitengo yezvinhu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dean Ndoro, vanoti nhengo dzesangano ravo dzichadzokera kubasa kana sangano reHealth Services Board ragadzirisa zvichemo zvavo.
Tikuti nezuro muchechishano takapinda mune inonzi bipartite negotiation panel meeting inenge negovernment nehealth services board nesu vashandi tichedza kudiscasa tione kuti maallowances edu kana kuti zvatinowana kupera kwemwedzi zvoriziva kusvika papi. Magovernment yakadzidzisa yekuti ingakwanisa kuwedzera ne60% vana anonzi mahealth specific allowance, isanganisira neyedu own core allowance yedu.
which is ninge zvakureva izvokuti pa 7:50 atinowana RTGS per hour pa unko yainkirizwa ne $4.50 fainenge ya $12.50 RTGS per hour. Saka ve Zimbabwe Hospital Doctors Association vakaimirira Hospital Doctors Association vanaosambira vakaramba ofa iyoyo vakabuda meeting uyezve vakazivisa vari meeting iyoyo kuti vakubuda moyo aut Apex Council.
Sei imi sesangano makaramba kutambira mari yakanga yawedzerwa nehurumende?
Zvii chiri kuti zvinzemutengo munyika zvainkirizwa ne 1500% then po ofa 60%, which means pane huge difference inofanira kukavha vokuti ne ofa iyoyi machiremba hatikwanisi kuti tisubsidize shandirwi yedu panguva dzaanofanira nge achitipa mari yekuti tikwanise tichikavha gepi rorisi baba 60% kusvika 1500. Saka iyo ofa iyi haitikwanise kuti unge tichikwanisa kudzokera kubasa, tinotanga tichingoramba tiri incapacitated kudzokera kubasa.
Dr. Ndoro, chii chaizvo chamuri kudai mimi kuti chiitwe nehurumende?
Taanga tati hurumende ngairivhiyu malawanzi zvedu zvichienderana neinterbank exchange rate.
Munorevei kana muchiti izvo zvichienderana neinterbank exchange rate?
Tikuti isusu zvatechiwana zvive zvakategwa pangava pane US dollars anasvitiri 1:1 zvinobva pazvinotozvizvara ranga rakulusa fali nekuda kwechii? Kweinflation. Saka naizvozvo zvinoita kuti mari yatanganiwasochiwana inowana value ende uyezve kana hurumende yakaintroducea interbank exchange then ndaikwanisa kurivhewa masalaries yedu nechii? Interbank exchange.
Dr. Ndoro, vatereri vari kudo kunyatsonzwisisa chaizvo kuti izvo imimi muri kuda kubhadharwa mari iyi yakaenzana here nemaus dollar kana kuti izvo muri kuti imimi munoda kuti mubhadharwe mari dzenyu pamwedzi dziri dzakaenzana nemari yamaibhadharwa apo maipuwa iri maus dollars?
Tikuda kuti dzienzane sezvo hurumende iyi yakaramba ichiti haina maus dollar uyezve hazvisiri pamutemo kunge tine maus dollar. Ngaichienzana uyezve ive nebuying power sezvayakambenge iri payakanga iri maus dollar.
Kune vamwe vari kutiwo nguva dzose panorwa nzou uswa ndihwo hunokuvara, nokudaro imimi pamuri kunetsana nehurumende varwere ndivo vari kunyanyo kurwadzikana nekurasikirwa neupenyu, munotora sei danho irori?
Zvinhu zvinotora chishungurudzo isina machiremba nekuti hazvifaniri kunge zvichisvika panzvimbo yazviri izvi, but isusuwo pamachiremba haimunofanira kunge muchidzidziso wekuti chiremba ane nzara itori njodzi murwere. Kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvanga zvinomira zvakanaka. Unofanira kunge uri nerightful state of mind uchiatenda kune patient yako.
Mati imi sangano renyu rakabva rabuda muhealth Apex Council, zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uku?
Tinoedza kuti kuudza health services board nevaemployer kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaone kuti tingataurire nayo sezvoisu tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebipartite uyezve kana platform yacho zvitemo nemachiremba nezvimwe zvitemo zvevamwe zvinenge zvisingaenderani uyezve machiremba nemapeculiar grievances anonge asinganyatsozvokuadreswa health Apex Council muya kuti zvipfuure nemubipartite. Saka zviri kuti health services board ngaigadzire platform imwe channel inobatsira kuti machiremba magrievances avo angoendeswe zvizvinotaurirwa
avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dean Ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo sachigaro vesangano iri Dr. Paulina Sikosana vanga vasiri kubatika parunhare mbocha yavo. Asi hurumende inonzi yanyorera vana chiremba tsamba ichivaudza kuti vadzokere kubasa nemuvhuro nenguva dza8 mangwanani. Asi Dr. Ndoro vaudza Studio 7 kuti kuramwa kwavo basa kucharamba kuchienderera mberi kudzamara hurumende yawirirana navo. Mumiriri weMDC Highfield West VaHepmo Chidziva vanoti shuviro yavo ndiye kuti pave nenzira dzekuunza magetsi munzvimbo yavanomirira muparamende kuitira kuti vana vari muzvikoro vawane zvikwanisiro pavanenge vachiita zvidzidzo zvemaoko zvinoda magetsi. Vachidziva vanotiwo vari kutsvaga vekushanda navo mukuchera zvibhorani nekuudza magetsi pachishandiswa sola. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachidziva nezvenyaya iyi.
Haifi kuti mune nyaya dzakawanda dzinosanganisa nyaya yemigwagwa, nyaya dzemvura, nyaya dzemagetsi, nyaya dzezvikoro nekuti munongori nesekondari sikuru imwe chete. Mukati mehaifi kuti mune vanhu varimo vakafanana nenherera vatipegura vasiri kukwanisa kunge vachichengetwa. Tine nyaya iriko yemapensioners muka vakabatirwa mari yavo iri maus dollars vakupihwa marhgs nekukomplainawo. Nenyaya inopa vanopihwa chikafu sechewelfare vakwegura vaya vari kukomplaina kuti pari kuuya nyaya yecorruption yavari kunzi vabhadhare mari ivo pakuti vawane chikafu ichocho. Ndakatarisa hifield tine nyaya hombe yemugwagwa iri kuafrica nenyaya yekuti zinara iri kupihwa mari dzinekuti ine zvinogadzira nyaya dzenzira council inotadza kuita access kumari iyo nenguva kuti rodhi dzedu dzaaparaa. Tauya kunyaya yemvura ini ndirikuda kuti ndinge ndichichera zvibhorani kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vedu vakukwanisa kuwana mvura seke pachikoro chedu chekwaedza haisina mvura izvezvi. Ndinotarisira kuti dai ndaiwana vanondibatsirawo kukwanisa kunge ndatula mabohozi kuti vanhu vange vachidetsereka nemvura. Neprojekti yandandakatarisa kuti ndinoita yesolar project yekubatsira panyaya yemagetsi nekuti munyika hamusina magetsi anongouya for 4 hours achienda. So vana vedu vari kuafecta kuchikoro sepakwaedza vanofanira kunge vachiitwa metal work. Nyaya yemagetsi hapana. Vanoita food nutrition nyaya yemagetsi hapana. Fashion fabric nyaya yemagetsi hafiti. Asi vana vari kunonyora mwedzi unoteverera mudzidzo dzavo.
Kana paine vamwe vangada kukubatsirai vanokuonai uyezve vangabatsira sei?
Kana paine vanenge vachida vandibatsira vanondiwana panhamba dzangu dzinoti 0777685445. Ndo nhamba dzandinobatika dzika WhatsApp kana kungosevenzisa Facebook hepumo chidziva vanobva vandiwana. Kana tinonzi onarebo hepumo chidziva ndiyo akaunti yangu yeconstituency yehighfield.
Takatarira vechidiki tinonzwa vazhinji vachichema chema kuti vechidiki havana mabasa uyezve vaakupinda pakutora zvinodhaka nezvimonde. Zvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo kune vechidiki vemuconstituency?
Inyaya yakaoma iyoyo kuti generation yevechidiki vakawanda havana access kunyaya yemabasa nekuti makambanisi mazhinji akavhara. So unotoona kuti munzvimbo zhinji nenyaya yestress vazhinji unovawana vaakuita izvozvo zvemadrugs. Saka tiri kutraya nedzimwe nzira kuti toita sei kuti tivabvise tivawanisewo zvinovasustaina panguva yavanenge vasina zvipiti. Ndopa tiri kutotsvaga kuti saMP unge unotsvagawo mabhora kuti dai mambenge muchitambawo bhora unotsvagawo netball. Asi kana dai mani nekuti vazhinji vaakuenda kuprostitution vamwe vaakuita zvemadrugs vamwe vaakungorarama nekuba vachinoenda kujeri nekudzoka kusina upenyu especially kune vechidiki vakawanda.
Mumiriri weHighfield West National Assembly vaHepmo Chidziva vachitaura vari parunhare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Teresa Dangwa, chizvarwa cheZimbabwe vanogara muNew York asi pari zvino vari kushanya imo muno muWashington DC. Tinokuchingamidza ine mufaro Pastor Teresa Dangwa, mafambireiko kuno kuWashington DC?
Nhasi ndandauya zvangu nehama dzangu dzakauya kuconference yemadzimai yakadarika masvondo mairi apfuura. Tanga tine mubatanidzwa wevafundisi wevasikana nevarume vasati varoora kana vasati varoorwa kana vasina zvavo shungu yekuroorwa, uye nemubatanidzwa wemadzimai wakapera masvondo mairi apfuura. Saka ndandauya nevaikanga vauya kuzotishanyira main speakers edu, umwe chete anonzi Prophetess Masego Mariwo na Sister Mercy munomwezi ya mimbi wedu wekuZimbabwe gospel diva wedu ndianga achitiimbira pama conferences edu. Zvakadaro ndiri kuno ndanga ndagara ndine urongwa hwokuuya kuno nekuti ndine container rema books nema school supplies zviri kuenda kuZimbabwe.
Zvinezvi zvinenge zviri kuenda kupi uyezve zviri kubva kupi?
Ndiri kushanda neRotary Club, saka vanenge vachitipa mabhuku, maschool supplies nekunotumira kunoendesa kuzvikoro zvandiroshanda nazvo. Vamwe venyu munoziva program yangu inonzi Dangwa Initiative. Tinoshanda nezvikoro zviri muChikomba District kuChivuko. Iye zvinezvi tine zvikoro 45 zvatakaregister zvatiri kushanda nazvo. Ndoo kwatakaona kuti inga havana malibrary. Saka mabhuku ari kuenda kurwendo rwino mazhinji achona mabhuku ekunotitangise kuestablisha malibraries among maschools yeyatoshanda nawo.
Pane zvimwe here zvichange zviri mucontainer renyu zvamafambira iko kuno?
Ehe, tine chikoro chiri chemakristu iri muMaryland, imo muno muDMV mwenyu muno. Vakandikoka vakati, mufundisi tanzwa kuti muri kugadzira zvinhu zvinoenda kumusha, tingakubatsirai nei? Ndobva ndavataurira kuti vana vedu vasikana vazhinji vanombotadziswa kuenda kuchikoro kwemazuva amwe acho vanogona kutadza kuenda kuchikoro kwesvondo pamwedzi nenyaya yekuti vanenge kana vari kumwedzi vanenge vasina zvokushandisa kuti vazvigadzirire panyaya yekuenda kumwedzi. Saka vakati vakabva vatitengera mabhurugwa, masanitary towels zvokuti tigokwanisa kuenda kumba vakatoti saka ndakati saka ndouya nemotikari yakakura zvakadii zvikanzi uyai nevan. Saka ndokwati kutopfuura nako izvozvi kuti tinoona kuti zvinhu zvachona zvakawanda zvakadii tozviisa mucontainer. Uye zvegore rino tiri kurejista izvozvi kutotaura kwandiri kuita kudai ndatomboreceive message kune team yekuZimbabwe yeDangwa Initiative vari kutofamba mumaruwa vachirejista anonzi maOVC. Maorphans and vulnerable children. Vana ivavo vasine iye zvinoita kanzwa kuti maOVC vana kwete kungoti maOVC chete asi hanzi vana vari kutouya kuchikoro vasina kudya. Chero vasiri maOVC. Saka isusu yedu nekuti tiri kutangirawo padiki patinokwanisa tangotombotanga nekufidha maOVC. Saka izvozvi tiri kutoregista vana 1000.
Vana ava muri kunyoresa vari kunzvimbo ipi?
Tiri kutangira muChikomba District ndomatakatangira kubvira muna 2008 asi hazvititadzise kuti kana pane mumwe anenge achiti ini ndine vana vakati kana vari nherera kana kuti vari vana vanonetseka vanoshupika aiwa munongondibata pa WhatsApp pa +1 914 327 6633.
Tichipeta hedu nhaurwa yedu, zvii zvimwe zvamuchange muri kuita iro gore rino?
Gore rino ndine bhuku randakanyora randiri kubuditsa richabuda mumasvondo matatu ari kuteera aya randakanyora reupenyu hwangu rekudamwa kwandakaitwa naMwari nekuratidza kuti Mwari nyangowo uri munhu akaita sei Mwari havarege kukushandisa. Hapana chinhu chinonzi naMwari chichitadzo chihombe. Mwari vanotaura ivo mushoko ravo kuti ndakakuziva usati watovemo mudumbu mamai vako, zvichireva kuti chinangwa chavo maererano neupenyu hwako chinotori mauri nakare. Ndo zvandiri kunyora mubhuku rangu iroro richabuda zvakare, ndichadzoka nichitaura nezvaro panguva inoteera. Asi ndo chimwe chatakatarisana nacho.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu, Pastor Teresa Dangwa. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveupenyu hunoraramiwa nevasungwa kana vachinge vazobva kumajeri vabuda, kuti vari kukwanisa kunge vachipinda mune ruzhinji vachigara zvakadii yatingati reintegration. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZakuro Vaidzon Chiota. Vachiota, muri kuona sei panyaya yekuvandudzwa kwevasungwa kana yatingati rehabilitation? Muri kuona iri kusenza here kana vabva kumajeri?
Pari zvinezvi pane gadziriro iri kuitwa neZPCS, Zimbabwe Prison and Correctional Service, yekuva vanoita kuti ivo kuti pave panoita inonzi reintegration process. Saka vari mukati nekugadzira zvatingati mutemo wacho kana kuti zvinoita kuti zvishande. ZPCS yakaona iyo kuti zvayanga ichiita kuti yadzidzisa vanhu vabva mujeri vaakuenda kumisha kwavo, mumwana sosaita ura kuti aiwa ndenge ndiri ku Mount Darweni mwachiti ndenge ndiri mukorokoza mwachiti ndenge ndiri ku mwachiti ndenge ndiri kwakati achataura kuti ndenge ari kudzini saka vakaona kuti process iyo inotadzidza kuti munhu anzwi ane chinobatsira chaawana kunge ari kudzini saka vari kuronga kuti vaite inonzi reintegration process kunove kunoita kuti maofficers ezvepca macivic society organization machurch vanenge vachibatsirana pamwe chete kuona kuti musungwa paari kunopinda mucommunity zvaachaita nezvino zvinenge zvichiitika zvinomubatsirawo here iye nekugara murukati meruzhinji ruzhinji rinobatsirika sei pane zviri kuitika nekuti pari zvino yatingati rehabilitation yavemo yakaiswa iyo inonzi corporation muevu saka nachinhu chaakutanga kufandwa nestate kuti chive chinoita kuti vanhu vawane zvavanofanirwa kuwana zvinoenderana neupenyu hwavo vari mujeri vachidzidziswa
ko nyayo yekuti vamwe vasungwa havari kunetseka kuzoti vagare kunze uku kana vabuda kubva kumajeri vosarudza zvavo kuti zviri nani kuti ndidzokere kujeri vopara dzimwe mhosva kuti vadzokere kujeri pangave nechokwadi here kana kuti vanhu vanozongoitawo mufungo wekuti zvaabva kujeri afunga kudzokera zvakare kujeri
pane rutivi rwechokwadi rwuripo nekuti kana munhu agere kujeri anopuhwa kudya nezvekupfeka zvese asina chimwe chinhu chaanotambudzika kuti dai ndawana kana dai ndaitira chakati saka munhu anofarira kunogara kujeri nekuda kwemaeconomical hardships ariko ekuti haukwanise kuwana basa hakuna kana kambani kana chii vezvitoro chaivo vamwe vari kutovhara kunze kwematakishop nekuti mutakishop hakuna munhu anoda kuzotora munhu anenge adaro vashomawo nekuda kwekuti tikatarisa vana vari kubva kuchikoro andonosenza mutakishop kana mustreet saka iyewo nekuda kwekuti anga ari kujeri kuti azokombita nemwana uyu hazvizoita saka anotopfungwa kutoti ndegai hangu ndigare ndiimujeri nekuti kubatwa kwaanenge achiitwa mujeri anoona zvakamunakira
ko ukama hwenyu woimi sesangano rezakro neveruzhinji muri kuonawo zviri kubatsira here kuti veruzhinji vange vachizotambirawo vasungwa vanenge vabva kumajeri avo kuburikidzawo nemi sesangano muchivatsvagira nzvimbo dzekuti vange vachipinda
pari zvino isusu tinonetsa kuzviti tiri kuita zvakanaka asi dai kuri kuti vari vamwe vari kutaura nekuti isusu pachezvedu tinozoona kuti matanho atatora ekuita kuita pari exercise yecommunity nemainmate kana neprison community inenge yakanaka zvikuru nekuda kwekuti kutaura kuno kwatiri kuita vari kuita inonzi prison day inoita kuti vave vanosangana vasungwa neveruzhinji veruzhinjiwo zvakare vachikwanisa kuona magariro nekunzwisisa kune zvinoitwa neprison chinhu chatakatanga ichinzi prison festival introduction yakaitwa nezakro initiative yakatorwa nezakro kuti isvike pairi ipapo kuti vatange kuita music nei mukataura nevari muprison vanozviziva vakazvitanga zvichitanga pachivhu taitotorana chipavo vachienda vachinodzidzisa kuti zvinhu izvozvo zvitange kuitwa nemaprisoners
aiwa ndinotenda zvikuru vacho hutane kuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
aiwa ndinotenda zvikuru nekunguva yematipa yekutiteerera inenge nenguva yakanaka
manga makateerera kuna vaedison chiota vanove mukuru wesangano rezakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndoti murayiro zvakanaka vateereri
tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi zpc kariba yaita mangange 0-0 nefc platinum yadha yarova ngezi platinum 1-0 chicken in yaita mangange 1-1 nechapungu sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinokuyeuchidzai kuti ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc We'll be right back.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona bashiya ngenxa yesehlakalo sobaleso lo munye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours iniwaze wathola uncedo wancedisa
uhulumente lokhu edinga abantu ababikwa bagalula ngesikepe emfuleni uZambezi eBinga intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuthiye izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka
mhlawumbe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngapha imali lala kumnya kuphilile asilimanga asizuzanga siphelwa izifuyo pho siza kuthimba yini kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so kodwa umgabu ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zabangcono
odokotela bathi ababuyeli emsebenzini lanxa uhulumende esithi benze njalo ngomvulo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazi landela ingozi yesikepe esigalule emfuleni uZambezi unsukwana izedluleyo uhulumende uthi lokho wedingisisa abanye abantu abangatholakali abantu abane babikwa betshonile kulingozi ukuze sizwe okunengi ngokwenzakeleyo kulolu daba sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edalele parliamente
ukhanya ngani into eyenzakalayo phakathi na komfula wethu uZambezi kwasuka kwaba lomoya omkhulu wa affect amabots nxa ngisizwa ukhanya ngani kulama bots amabili awachonayo alokhu engakabonakali kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona bashiya ngenxa yesehlakalo sobaleso kulabanye abagcina bethole uncedo ukuhlanganisa lo munye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours esemanzini waze wathola uncedo wancediswa amanye amabhoti ebese ekhukhulwe ngumoya aze ayafika eZambia ukhaya ngani kulo kwenzakalayo ukuthi bezama ukuthi bewaphendulise ngapha eZimbabwe
ngezinye indlela kulabanye abantu abalokhu bengatholakali
kulabanye abantu abalokhu bedingwa kodwa abangeke bajike ukuthi okwakhathesi sebedlulile kulumhlaba but abangu-4 hayi ukhaya ngani lokho kukonfenyiwe ukuthi abangu-4 ngabasekho njengoba ngikhuluma nje lami ngisanda ukufika eBinga khona ngizahlangana nabakhokheli bepaxi lamapholisa labanikazi bamabhoti ukuthi ngifuthi uhamba nje izikepe ezilabanikazi abangamaZimbabwe njalo abantu laba okuthiwa khona sebefile ngabantu bakhona apha eBinga ngabakhona apha izakhamuzi zalapha ngabantwana balapha so sikhuluma kanje sikhuluma ukuthi kulezililo phakathi na kwemizi lapha yikho lami nje ngibuyile ukuthi ngizame ukuthi ngiyebonisana lemuli zakhona then bese sikhala sindawonye
kujayelekile yini ukuthi kube le ngozi enje njalo izikephe lezi ngezani
ingozi ezinje ziyatholakala ziyake zenzakale kodwa asongozi esizijwayeleyo ukuthi khona zingaphoyi kuvuka nje sesikhona njengalokho okwenzakale ekhathesi. Izikephe lezi izikephe ezihamba siyagola inhlanzi lezi ezincane okuthiwa ngamatemba ngama-rigs. Aso zikephe lezi ezile power kakhulu yokuthi khona zingaphikisana lomoya. Izikephe ezile power engani iphansi. So-ke yiwo umsebenzi wezikephe zonalezo. Ingozi ezingalezi asizijwayelanga kakhulu but namhlanje kwenzakele ikhoso ukhona.
Alikezwa ukuthi bekuyikuyekethisa kwabantu kumbe hayi ingozi nje makhaza.
Bekungela kuyekethisa kwabantu ngumoya nje oqalise ukutshaya abantu bephakathena kwamanzi. So-ke bese bezama ngenye indlela ukuthi labo bezama ukuthi bephikisane njani ngumoya lowo kumbe bewubalekele bedinge indawo engani isefa. So yikho kwenzakeleyo.
Izigaba ezithinteke kakhulu ngalolu daba yiziphi khona ngapho eBinga?
Ikakhulu abaningi ngiyakwazi abasemanzini lapha ngabantu abavela ezigabeni ezingakoTshunga, abavela kuboLunga, kuboSiyabhuwa, kubonagangala sinampande. Ikakhulu laba abahamba ngomgwaqo siya eGugu ngani yibo abaningi aba-afekthwe kakhulu ngale nto eyenzakeleyo.
Uthe abanye batholile usizo bahlengwa, uhulumende ngabe yenze yonke imizamo yini ukuthi abasize kumbe kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo?
Okwakhathesi bengakezwa ukuthi khona onguye oncedisileyo kakhulu ngubani. Ngiyakwazi ukuthi abahlenge laba abanye abatholakale besemanzini ngabanye balaba laba abalezikhephe ezifanayo akade labo besenza umsebenzi ofanayo yibo abancede kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi amapholisa ngikhuluma kanje isikephe samapholisa kasikho lapha eBinga, siphakathi sikhona ngale siyancedisa. Abe-National Park labo bakhona ngale bayancedisa kodwa ngikhona ngizathola ukuthi khona exactly i-report yokuthi khona osokuwenzakele osokuncedisiwe yikuphi njalo okuseleyo yikuphi.
Lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga idalele ephalamende. EleZimbabwe limanyana lozulu wonke emhlabeni ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yababalisi, bona abathi sebephila nzima bengabayanga njalo befundisa abantwana abangalakudla okweneleyo lempahla zokusebenzisa ngenxa yokoma komnotho welizwe. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi isimo sababalisi elizweni sizwisa usizi. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Obert Masarure uthi abangakuthakazelela njengenhlanganiso yikuzimisela kwababalisi elizweni ukuqhuba umsebenzi wabo wokuthuthukisa ezemfundo lanxa isimo sisibi ikakhulu emaphandleni. Lokhu kusekelwe inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Union iZimta, yona ethi ababalisi sebesehluleka ukuphila impilo elesithunzi. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Tepson Nganoni Sibanda ulandise kakhulu ngaleso simo esithi inhlanganiso yakhe ikhuthaza uhulumende ukuthi alungise isimo somnotho welizwe kusese-lesikhathi. Usuku lokuqakathekisa imisebenzi yababalisi lunanzwa iminyaka yonke mhlaka-5 kumfumfu. Lwasungulwa luhlangothi olubona ngezokuthuthukiswa kwemfundo lezifundo zesayensi umhlaba wonke i-UNESCO ngomnyaka ka-1994 ngaphansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Lo nyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Young Teachers, the Future of the Profession. Lolu daba silwethulelwe ngintatheli zindaba ye-Studio 7 uMavis Gama eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi ababuyeli emsebenzini ngomvulo njengalokho okuthiwa nguhulumende nxa engakagcwalisi izifiso zabo. Lokhu kulandela umhlangano abaqhube izolo lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Obadiah Moyo. Yena othi odokotela bangasoze babuyele bengaxotshwa umsebenzi. Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi imelele ukuthi uhulumende kanye leHealth Service Board bagcwalise izifiso zabo zokwengezelelwa iholo kanye lokuthola impahla zokusebenzisa. Ukusenjalo ukungabi khona kwabodokotela ezibhedlela sokuphathe kubi izigulane. Omunye esanda ukukhuluma laye ngumnumzana Trimompofu yena othi wabuyiselwa emuva ezama ukuyekolatshwa.
So ngibuyelile ngedate yamhlaka 2 liyade ngithi 2 October kuyizolo. Okwenzekileyo ukuthi ngithe ngifika kube buhlungu kakhulu ngoba ngifike ngangakhiwa lethuba lokuthi ngidindise ikhadi, alidindwanga ikhadi lami, ngikhuluma nje kwakathesi. Okwenzakeleyo ukuthi ngirefere kudoktha omele onguye omela Ndlinzu uSenior Moyo ubekhona. Usenior Moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike, ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike nase siphelile. Engingakwaziyo ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nini. So akulangincede nditholileyo yiko kubhalwe ekhadini kwalokho.
Obuhamba ngakho kuphuthuma okunganani, njalo ukuhlala kungalungisiswanga kungahlupha na?
Ya, iqiniso elikhulu ukuthi engihamba kungahlupha ngoba into engihamba ngayo e-UML esusemzimbeni iyakhula and ikhula ngesiphangephange sokuthi anytime ngathi ngasengingumuntu olahlekelwe yimpilo yikho kukhona.
Awenelisi ukuya ezibhedlela lezi ezizimele o-Mater Day labanye?
Okwenzakala ezibhedlela lezi anti liyakwazi ukuthi kudingakala imali. Sengibuzisisa kudingakala imali enjenge-foreign currency, angikwanisi ukuthi ngiyithole ngoba ilizwe leli vele njengoba lazwa ukuthi akusavunyelwa ukuthi utholakale usebenzisa i-foreign currency. But ngasese yimali efunakalayo nale i-foreign currency ukuthi ngiyibhadale, ngikwanisa ukuthi ngiyenziwe i-operation yaleyo. Ngoba ekunye engikubonileyo ukuthi kulabantu abakwanisayo ukuthi ba-operate ngoba abanye abantu izolo ngithole abantu imibhedi iphuma ubone ukuthi umuntu sibili u-operative.
Ngaba ngabe besebenzise imali yakwamanye amazwe?
Ngokucabangela kwami mbona ngani ngabantu abangabe besebenzise imali zakwamanye amazwe ngoba mina ukungena kwami besibathathu kwathi simele sizokwenziwa ama-operations ngoba abantu endlane labo ngabantu esasikwanise ukuthi sinikane ama-numbers sifonelana ukuthi sibekwazi ukuthi mayekuthi sokulungile sikwanise ukubuyela sonke besikhuluma sahlangana abanye bangikhona sizabuyela sonke izolo. Sonke saphenduzwa kanjalo nje. Bona aba-operatiweyo ngabantu esingazange saba labo izingalelalilanga but ngabantu embonileyo ukuthi balutholile usizo.
Esibhedlela seneso i-Plumtree District Hospital uke wabona ukuthi khona kuhamba njani?
After ukukhuluma la kwami lani emavikini ladluliyo ngaphinda ngabuyela basuka bangitshela ukuthi amaphilisi ade benginika wona ukuthi ekwanise ukuthundubeza ubuhlungu. Angeke baqhubeke benginika wona kuzame ukuthi ngimeke sure ukuthi ngiyathola le operation emele ngiyenziwa. Kuqala ePlumtree kunzima kakhulu ngoba iqiniso elikhona akula sibhedlela esizimeleyo, akula sibhedlela esingaphansi kwabezinkonzo bedlela ezithenjiwe izenezi izibhedlela zikahulumende lezibhedlela zekhansili yePlumtree amaklinikhi nale engikhuluma ngawo. Umuma okhona wonke umuntu uyaphenduswa njengoba nje ngisitsho ukuthi even njengoba ngikhuluma nje kuthi ngisamanensi asehayana lokudinda ibhuku kalezi ukhanya ngani wonke umuntu sesukumile ezibhedlela ukuthi kasakwanisi ukusebenza and into yangikhona iyayisegcekeni lami ngiyibona sobala ukuthi abantu basakwanisi ukusebenza. Lami ngiyabe ngisizwa ubuhlungu kodwa ngikubona ukuthi yami ngiza ubuhlungu laye omunye umuntu uza ubuhlungu ngoba ukusebenza ungaholi eqinisweni kunzima kakhulu ukuthi asebenza njani. That's why kwakuthola ukuthi umuntu useyenze i-operation engayisiyo uzothola ukuthi mbencwe ngumuntu ozithweleyo eqini ezethe esenziwa i-operation kwavalelwa isigelo phakathi ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebenza kukanti ingqondo yakhe iphandle komsebenzi awenzayo. So ikwenza ukuthi uhulumende ngokubona kwami uyazifisa ngabe uhulumende uyazama ukuthi azame ukuma labantu, azame ukukhulumisana lamadokotela, azame ukukhulumisana labezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo olufanayo ngoba nxa sikhuluma sisithi kavotelwa ngikhuluma kuhulumende lo khona uthi wavotelwa wavotelwa ngabantu bathi njengoba abantu bayakufa baphele abantu bangikhona bayahlupheka abantu bangikhona bayafa esizathi uhulumende sizathi singikhulume sithi uhulumende savotelwa ngabantu abantu bakhona sesibayekele behluphile sesibayekele besifa kuthi yesuke esihluleka kakhulu lokho.
Lo mnumzana Trimon Pofu esisanda ukuxoxa laye kunsukana izedluleyo emsakazweni weStudio 7 esePlumtree njalo uyisiphathamandla sebandla leMDC. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuchiye izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka. Lokhu kuza ngesikhathi iningi liphakathi kwendlala embi eyabangelwa yikungani kuhle kwezulu nyakenye. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanyelo yomombele sisindo samakilogram alitshumi 10 kg ibiza phose amadola ngamakhulu amane $395 kuthi khuba lokulima libiza amadola angaphezu kwenkulungwane ezinhlanu $5,400 ezitolo zeGwanda. Ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuza ngesikhathi iningi emaphandleni selilungiselela ukulima. Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi senyandeni uthi ukudula kwenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi lezakhamizi lehluleke ukulima lonyaka.
Ungathi uyakhangela sihluleka khona ukuthenga ukudla, hhayi ngibona kuzaba nzima kakhulu lonyaka ukulima ebantwini bakithi lapho esingakwaziyo ukuthi sizakuthini lonyaka. Odinga ukuthi yena uhulumende angazi ukuthi nayisenza lezi zinto ukuthi uyakunanzelela yini ukuthi abantu abenzelayo ngabantu abaphila njani. Angazi kumbe uyakunanzelela uhulumende lokho. Sithwele nzima siyahlupheka. Siyakhala always it is now sikhala ngendlala. Uthi uyakhangela okumele ukulime ukhiphe leyo ndlala sokube kwaqansa double more than ukudla esikudlayo.
Amazwi akhagcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawani wathi kumamanzonzo kwemnotho welizwe sekudinga ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze kube le ntuthuko.
Kambe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngaphi imali. Lala kumnya kuphilile asilimanga, asizuzanga, siphelwe izifuyo, pho siza kuthini bakithi. Kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so, kodwa umgabu ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana, into zabangcono. Ngo-2008 into zawoma, uTsankire wahlala phansi lo mgabu balungisa into zawoma. Kathi katesike, azama ukubiza ufana lo bakhulumisana, balungisa izinto.
Ukansila kawa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi balinde uhlelo lukahulumende lwenhlanyelo olulokhu lungakafiki okwamanje. Esethula umbiko we-State of the Nation Address kule viki edalela ephalamende, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzakhupha imali yokuthenga inhlanyelo phansi kwehlelo lwe-Command Agriculture ezaphiwa abalimi emakhaya. Kusenjalo iningi likhala ngendlala kulomhlubulo. Unkosikazi Theminkosi Moyo Garanyemba uthi bayaluswela uncedo lukahulumende kungenani lokuthi bahlaselwe indlala.
Silala ngendlala, asidli lutho, abantwana bezikolo bayaxotshwa, silamali, sihlezi phansi, akula msebenzi. Ichukela yona sikhulumi, bakithi sicela uncedo bakithi emazweni. Khumbela amadona phela, adinga amadona phela baze sincedisa. Bangaze bayenze yona i-food for work leyo, sizasebenza sizathini. Ngoba siyabe sesikhalela impilo kuphela.
Ngaphandle kokudla amanzi okunatha sesilele emawane, kuthi umnumzana Benson Dube.
Amanzi, akulamanzi esikotsho lapha, hhayi sithole kanzima. Sivuke ebusuku siyalayinela, asakwazi vele singayenzani. Ngani izulu liyana sibili, esithi sithole amanzi okunatha.
Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zibhekane ledubo lokusilelwa kwamanzi, njalo abogatsha lwezokulima bathi sezifika amakhulu amathathu inkomo sezifile kulesi sabelo ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
C Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT, yena owayengukhansila kaward 23 emlume enkaye. Sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi imali yokusebenzisa iswelakala nezibhedlela kungelamithi kumbe odokotela abeneleyo.
Kulobunzima kakhulu ngoba ngikhuluma nje vele akulamuthi akulani, ngikhuluma nje nomama ncane wami olimeleyo. So uthe elimele wahamba esibhedlela, akenziwa nge-treatment, uphongeuthunga kuphela, ibetadine yazithengela, amaphilisi yazithengela, and kulobunzima obukhulu kakhulu ngezibhedlela. Abantu bayafa, amaphilisi ayashota. Into engenza ngithi labo bakhalalile imisebenzi ngokubana into kade isenzakala beselathwa abantu bethola yonke imfanelo zabo kumele bazithole esibhedlela, abasazitholi. Le nkayi kunjalo, kuyafanana izibhedlela zonke nje. Abalo amaklinisi atholakala imithi lamaphilisi. Kulobunzima kakhulu. Nxa uzokuthi ahambe ebhoyilisi yamalemoni, unathe amalemoni, kambe uyabe uzaphiliswa ngamalemoni.
Isixwayiso esinjalo laso sivelela esibhedlela?
Ye, sivelela esibhedlela kubonensi. Abantu sebeprife ukuthi kungcono baye eMbuma. Kodwa lapho eMbuma amaphilisi akhona uyawabhadalela, ayathengwa lakho. Kodwa ke kaswelakali, ayatholakala. Abazigcweleyo yibo abalohlupho kakhulu ngoba uyahamba esibhedlela sokumele ukuthi uhambe uye etheatre, ufike uyehluleka ukukhululeka. Sokuthiwa ahambe etheatre. Etheatre laphana baza kunika i-student, umuntu ofundelayo afundele kuwe. Yinto eyenzakalayo. Kakhulu.
Okunye okukhathaza abantu kathesi intengo yempahla. Lo kuswelakala kwemali, abakho abanye abaqhuba inhlelo zabo zokuziphilisa.
Kukhona kwezinye kwamanye amawadi kukhona, kodwa amawadi akhona ayabala nje labo abalamanzi. Thina njengangale kuwadi 23 amanzi vele awakho, ngokubana ngikhuluma nje mina. Kwezinye kwamanye sibili amavillage abantu bavuka ngama-2 besiyalayinela amanzi eziboraneni, ziyabalwa zibutshwana le mthonjeni legejwa ngabantu nje, imithombo legejwa ngabantu, amanzi la angafunakali, la awuyingcikeza wona, la yabanathayo. Ubunzima bukhulu kakhulu sibili ukuthi sizafikisa sibili uNovemba. Kuyabe kunzima. Lezifuyo ziyafa. Komunye umuzi kathesi kufe izifuyo ezingu-9, umuzi owodwa. Izifuyo zenzela yizo umuntu kade ekhangelela ukuthi zizamncedisa athenge ukudla, ahambisa abantu abasesikolo, ancedise lapha lalaphana. Manje sekulobunzima kakhulu ngoba futhi le nkomo sezibuya zisifela njalo.
Uke wakhuluma ngendleko zamabhasi, zinjani?
Indleko zamabhasi kunzima sibili ngokubana kathesi ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenani yi-60 pond ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yani usiye eNkayi center yi-30 pond. So kulobunzima obukhulu kakhulu. Le mali yakhona njalo ayitholakali. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg, khona ngoba i-10 kg iyi-50 pond.
Emadolobheni bakhaliswa ngemali ukuswelakala kwayo emabhanga. Khona ngapho eNkayi iyatholakala lula yini imali yokusebenzisa kulabo abalayo?
Kunzima ngoba ngike ngangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente eNkayi, ngike ngangena ezitolo eNkayi ama-EcoCash kabasathathi kwezinye izitolo. And la banibona labo abantu obangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali enakunika i-cash sesithi half half. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sokumele ukuthi ufake uyi-120. Yibo ubunzima osobukhona. Yikho kukhathaza kakhulu ngoba sokuze kungani kuthiwa kulezi gebenga. Ungahamba nje abantu bekubona ukuthi ngani kuthiwa kumbe uyabulalo kuyimadlana kwakho, sekuthi bakubambe inkunzi bakuthathele leyo mali oyabulayo. Kulokunzima kakhulu. Ngaze uthi uyabika emapholiseni, amapholisa avela kulanto abayenzayo. Ngiyalibingelela lonke abantu bakawadi 23. Mina nguBrenda, u-former councillor wenu, ngithi ngiyalithanda lonke kakhulu. Ngiyalikhumbula njalo. Ngiyabonga. Khona ekhetho lobuzayo nilabo. Angibalahlanga.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla se-MDCT, njalo owayengukhansila kaward 23 emlume. Yebo ke, kesizwe ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Mm-hmm. lengali tshona njani izilukandaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lo nkosazana bekezelani leya isakhamuzi sedombodema ePlumtree siqoqa ngodaba lwenyamazana zendle ikakhulu indlovu ezibikwa sezingene emizini yabantu. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga njani.
Sizwa kuthiwa kulodubo ePlumtree. Ungasitshela ukuthi ngeyiphi indawo yangikhona njalo ludubo bani?
Udubo esihlangana lalo ludubo lwezinyamazana zasendle, inyamazana ezifana nezilwane ezifana nendlovu, but ikakhulu okwakhathesi into esikhangelene layo zindlovu. Indlovu yizo sezibhahile njengoba nje khathesi nje sikhuluma sezibulele umuntu kwesinye isigaba kulo muntu osebulewe indlovu izolo ntambama zingene emzini kamakhelwane ekhaya eDombodema zadla izihlahla imithelo zangena endlini bebezikhangele nje kodwa bebengenamandla ukuthi kuyini abangakwenza ngoba ngabantu besifazana bodwa.
Manje abantu abagcina inyamazana zendle abe-National Parks bathini bona ngodaba lona?
Abantu abagcina izinyamazana bazamile ukuthi babakontakte. In fact, 2 weeks ago, uKhansila weDombodema uke wazama ukuthi akhulumisane abe-Vukuzen, ama-officials e-forest, ukuthi babone ukuthi bayazama ukuthi basilethele uncedo. But ngithe namhlanje ngifona ngoba bengidanile kakhulu njalo ngethukile, ngisethukele abantwana nabazali ekhaya ngoba bezingitshele ukuthi indlovu zingenile. So ngizamile ukukhuluma loKhansila, uKhansila wathi ubhalile incwadi wayihambisa ePlumtree eCouncilor ebazisa ngodubo esibhekane lalo. Njalo umama onguye okhangelane nezindaba zezinyamazana wabuya last week wakhuluma nabantu ababeyiwo ababehola umumbu wabazisa ukuthi sokulungisiwe ukuthi kulomuntu ozabuya ezobhekana nendaba yezinyamazana, but kodwa namhlanje lo muntu lo akabuyi. Inyamazana sezibhahile sezingena emakhaya indlovu.
Nxa usithi inyamazana indlovu kuphela yini kumbe zikhona ezinye lazo ezingena emakhaya?
Nanakazana eziningi kakhulu, ikakhulu ezifana lendlovu yizo esezibhahile ngoba ngibona ngathi lapha ezazivalelwa khona ezazihlala khona emabhongane akusekho kulinda lokhwana owakufanele kube yikho khona ngoba kwakufakwe i-electric fence ngesikhathi amakhiwa ayisasekhona njengoba amakhiwa seyahamba lakho kwahle kwafa. So indawo yena leyana ayisagombolezilwanga okusemthethweni, abantu bakhupha ucingo, izinyamazana sezihamba nje ezifana lezilwane ezifana ompisi, inkomo seziphelile.
Ungasitshela okuningi ngalowo okuthiwa ubulewe yindlovu lezi?
Okay, umuntu obulewe yindlovu ngumuntu ophume kudla kunyuzi ku-ZBC ukuthi ubunyathelwe yindlovu eJambeni. So yiyo into lathi esiye sabayo ngapha ePlumtree. Indawo yePlumtree ingase indawo yePlumtree kusuka konke khona le makhulela ubuya usiza konke emadlambuzi ubuya konke usiza ngapha eDombodema njengoba sekusele only 18 kilometers ukuthi sifike ePlumtree town, yikho lapha indlovu esizidlalela khona. Okokutsho ukuthi njenganamhlanje njengoba kuveni ziyahamba kutsho ukuthi ziyabe zihamba zilanda khonale ePlumtree zisiya ePlumtree town.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, mina ngiyabonga kakhulu, besicela nje ukuthi mangabe singathola usizo ngendaba yezinyamazana lezi esezingenela abantu emakhaya ngoba mangabe sikhuluma kanje kule ndawo zaba zonke zenza ukuthiwa kulabo campfire. I-campfire bayabuya bezodubula izinyamazana but imali yakhona kuyiyo efanele ukuthi kube iyanceda esigabeni esikhangelane lazona ezi izinto, but uncedo lwakhona silutholi. Besicela sibone ukuthi ngabe abomthetho labo bayasukuma, izakhamuzi lazo zisukume zibambisane zibone ukuthi singathola uncedo endaweni yenale enje ngoba inyamazana lezi zinyamazana eziyingi ebantwini, so nyamazana ezingahlala labantu, akula kuhlalelana nabantu le nyamazana. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana bekezelani leya isakhamuzi seDombodema ePlumtree ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Sibonge uChris Gande. Wezemidlalo ke nansi impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League, iZPC Caraiba le 0 le FC Platinum 0 kwathi iyata ke yanqoba ingezi Platinum nge 1 ka 0 iChicken Inn le Chapungu ke mjiki lobhanqa 1 ka 1 walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.